kambani something yenyu ine muzinda wayo wekugadzira zvinhu kunoton iri kuchera jaka iri kumakonde nekwazvimba. Mumwe asiri kufara nekucherwa kuri kuitwa chicherwa ichi ndiva Nicholas Karemba vekuchakobora muward 14 kumakonde.
We are not helping the NNNFVP. I want to develop. We are not ready to develop. We are going to go and they go. And I'm not just going to believe in this.
Vakaremba vanoti hapana chinobatika chavari kuwana vachiti pamwe zviri kupiwa vari kumusoro chete.
Zvacho hatiti kuzviona nokudai zvaiuya kuma MPs ka tikadai zvoro zvisika kuwana. Saka maybe zviri kuperera kuma MPs but kutaura chokwadi chokwadi chako chaiko hapana zvati kubatsira.
Varizini muzeya vanoti kambani iyi iri kusiya makomba ari kuuraya zvipfuwo zvavo pazvinodonhera mumakomba.
Unoona mazimota vanoshandisa matipa anofamba ka anochera mugwagwa. Ukatarisa the life of road inokonekta from enda nemuvhami chichaka kunobata runini rodhi iyoyo yafa zvisingaiti. Mabridges ari kutemuka inyaya yemahevhi road anenge akatakurwa nematipa.
Mutauri weSansi Yen vaEbo Mukumba vanoti kambani yavo inotevedzera mitemo yenyika yakaita sekubhadhara mitero kuhurumende pamwe nekumakanzura painenge ichiita mabasa ayo ose. VaMukumba vatiwo vakabhadhara zvakakwana vanhu vakatamiswa panzvimbo dzavo mushure mekuwirirana nevainge vari pari kucherwa jaka iri. VaMukumba vanoti pamusoro pazvo vakapa zvekuvakisa zvavanogadzira pazvikoro zvine chitsama zviri munharaunda iyi uye kupa vagari midziyo yekushandisa pekudya yavanogadzira pakambani yavo iri kuNorton kuburikidza nevamiriri venzvimbo muparamende. Kambani yeSansing Yen inoti vari kuwanisawo vagari mvura yakachena.
Isusu zvizvarwa zvekumakonde tinozvipa zvatinogadzira kuno mukambani nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kuvanidza raramo yavo. Pane yemvura tinovabatsirawo nemawater sources anenge ari sei zvafane kuti pamwe kudirira mabhoho.
Vaimbova mumiriri wemakonde muparamende vaKindness Paradza vanoti kambani yezvizvarwa zvekuChina iyi haina zvakawanda zvayakabatsira nharaunda pamakore gumi avainge vari mumiriri wenzvimbo iyi. Panyaya yemvura yakachena vaParadza vanoti kambani iyi haisi kutaura chokwadi sezvo vakangovapa mafuta emotokari ekucheresa chibhorani neDistrict Development Fund asi hapana mvura yakabuda. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti ongororo yavakaita inoburitsa pachena kuti vezvematongerwo enyika nevakuru muhurumende ndivo vari kupiwa mari nemakambani ezvizvarwa zvekuChina kwete vari munharaunda.
Asi ongororo yedu inoonesa kuti maChina handiwo dambudziko. Dambudziko ihurumende yedu. Zvese zviri kuitwa nemachina muZimbabwe vari kuzviita vachishanda nehurumende yeZimbabwe kabisira. Kune vanenge vakawanda kuseri vakavapa simba rekuti endai munoita zvamunoda, hapana zvavanokuitai. Kana vakada kukumukirai tinokudifendai.
VaMaguhu vanoenderera mberi vachiti vemakambani ava vanotorambidzwa kuita mabasa ebudiriro vachinzi nevakuru vehurumende vavape mari dzacho ivo vozonoita mabasa ebudiriro izvo vasingazoiti.
Ndivo vari kupiwa mari dzinofanira kunge dzichienda kumacommunity kana kuti kutreasury as well. Saka takataura nemamwe mainvestor vanotaura kuti vanotorambidzwa nehurumende kana vachida kuita maprojects ecorporate social responsibility. Vanonzi nehurumende irori harisi basa rako, basa redevelopment nderehurumende. Mari yacho unza kuno, isu ndisu tichaishandisa mari yacho kuita madevelopment projects. Saka ndo reason why mining muZimbabwe isiri kuunza development munzvimbo dziri kumainwa dzacho. Problem ihurumende asina chaina.
Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ivo neChina vane hukama hwebhande nebhurukwa uye China iri kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveupfumi. China yakavakira Zimbabwe dare reparamende pachena uye kuwedzera nhandare yendege yeRGM. Asi vamwe vanoti China ndiyo iri kutowana zvakawanda kubva kuzvicherwa zveZimbabwe pane zvairi kuitira nyika zviri kuenda kuvashoma vakawanda vachitambura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.